Aiwa tinotenda zvikuru. Nhasi tati tinzwe mabasa amuri kubata nekambani yenyu yeGolden Touch kuti zvii zvamunenge muchiita.
Golden Touch kwedu tinonyanya kubata madhekoreshenzi emuchato, magraduesheni, mabirthday parties nemaroro adhoko ako mazuva ano aya ari kuita. Kunge tichishongedza panzvimbo panenge paida kuitira chiitiko chacho, kana uri muchato, kana ari maroro, toshongedza panzvimbo yacho.
Iri kambani yemadzimai here kana kuti mune vamwe vanhurume varimo mukati?
Pari zvino tinoshanda tiri madzimai.
Muri madzimai mangani?
Tiri madzimai 4. Ichiri kutanga kambani yacho haisati yanase kukura chaizvo chaizvo. Ndinoshanda nemuzvara anonzi Nyaradzoma Njira, ndeni mumwe anonzi Michel Maputiro naNeli Gwenzi.
Mabasa muri kuawana zvakadii ekuti munge muchiita? Tichiona kuti mitambo yakaita semichato, mapati nemaroora hachisi chinhu chinoitika nguva dzakawanda kana kuti mwedzi wega wega.
Pari zvino ndokunge ndotoona kuri kuita zvinhu njaranjara izva zvakati zii, asi pane vakapromisa munana ekwe imomo anenge awanda mabasa, pane vari kudzika dzika, saka totaziva kuti ekwe tichienda mberi kudai zvinenge zvavanani.
Mataura imi kuti muri kambani ichiri kutanga, tinoziva kuti panobuda mwana mazino anotovaiwa nekubuda kwemazino zvichimuchemedza. Matambudziko apa amuri kusanganawo nawo mukusimukira kwamuri kuedza kuti munge muchiita?
Matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho pamunoshedzwa patinoenda kumadhekozhi vatinozvichikuda zvinhu vainyapene tisati tava nazvo, saka unenge wakutoita zvekuhaya kuti uone kusanganisa zvinhu zvaunenge wanzi zvichikuda panzvimbo.
Ko, panyaya dzemihoro tinobva vamwe vachichemawo kuti mamwe mabasa atinoita tinozoneseka kubhadharwa nezvimwe zvakadaro. Ukada kuti unge uchiwira mari dzako zvikuru uri munhukadzi, vamwe vavada kutoshandisa chisimba. Muri kusanganawo here nematambudziko akadaro?
Pari zvino hashandi ndasangana nawo atiti kuchema chema vanhuka chaja mari yavo unenge wataura kuchema chema ndokwakawanda. Vacho vachina vanhu vanonyanya kutarisira pati nzvimbo dzatiri kunoku haitarika harisati vakatotarisirwa sezvazvinoitwa mumataundi.
Saka munee muchishandira muri mumaruwa here iko kuchecheche uku, kana kuti munee muchishandira muri pagrowth point kana papi?
Tiri mugrowth point, hatitokora tichobuda kuyedu nzvimbo dzakatitenderedza.
Iri basa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti zvinhu zvamakazongoti semadzimai regai tisunge tibudewo neizvi?
Ibasa ratakangoti semadzimai hatingamiriri mari yapaba chete, regai tichagewo zvimaoko zvatinokwanisa kuitawo kuti tiwane kubatsirana pakurarama.
Tauyawo kunyaya dzekubatsirwa, mati maonawo here rubatsiro?
Hatisati tawana taitokumbira kudai zvaitobvira, tikatowanawo rubatsiro rwero rwekuti tikwanise kusimudzirwawo sevanhu vakangotanga.
Manengoyo yakadii matanga kambani?
Tane 2 years.
Vanoda kukubatai seGolden Touch vanokubatai papi?
Vanondibata panhamba +23 776 065 949.
Zokororai zvakare nhamba
+23 776 065 949. Nikuchipinge pachocheche.
Aiwa tinotenda zvikuru muzvare chidyiwayo musapinda kwamaita muchirongwa nhasi.
Nakutendaiwo nekuonekwawo ndichingopindawo muchirongwa chenyu.